kana muri pachokwadi chekuti moda kuti zazama chipata naina mwiza kuti kana iri yayo kuti tsvangira yatumudi izvo ndinongoto varume vangoonawo kuti isusu natsvangira yatipindirani chavakandivengera handichizivi asi ndongoti aiwa makorokoto kana zvafambawo vanhu vakaona shanduko zvakangonaka tei tichizoonawo kuti zviri kufamba sei
asi semaonero enyu iwo mapato anopikisa aya anga ashande sei kuti asapota achitorerana mavhoti nekuti tiri kuzviona zvichiitika mune dzimwe sarudzo imo muzimbabwe imomo
inongonetsa hukuru kuri kuti vanhu vaisa kuti vanhu vanodei zvaiita nani nokuti umwe munhu unoita pati kana vanhu nevadzimai vako nevanikina vako unoitawo pati yake nevadzimai yake nevanikina vake zvabatsire chizvo motoi ndinobva kumasvingo saka vanhu vekumasvingo vachandisapota motoi ndobva kumanyika renze zvese izvozvo handizvo zvinoita kuti zviri kudiwa navana vezimbabwe vana vezimbabwe vanoda kuti batane tabatana tobvisa vazanupf tocreate a new situation toita kuti upenyu hutsva hutange kwete kuramba tiri mumatambudziko akadai ndo zvingadai zviri zvinhu zvinoda kuti vanhu vafunge zvokufunga kuti nditsvangirai ari kutungamirira ndiani ndoda kuti nditungamirireini kwangoedzana masimba pasina nebasa rei
asi vatsvangirai mungati muchine rutsigiro here rwenyika dzekunze
ine rutsigiro rwangu rwobva kuzimbabwe vana vezimbabwe madzisahwira havangavo vangati ndinowana rutsigiro madzisahwira madzisahwira isu tinoti isusu vana vezimbabwe ndo vanenge vaitsigirai isusu nezvatiri kuita nokuti zvinovabatsira kana vari vekunze madzisahwira todyidzana navo hapana vatinosarudza but haungauyi kutongerwa musha wako nevanhu vekunze zvingaitawo here
asi munofunga kuti vari kupindira here mune zvemubato renyu sezviri kutaurwa nevamwe vamunoshanda navo
ameno ndinotozvinzwawo mumapepa asi kana vachiita izvozvo zvakaipa hazvina kunaka handizvo zvavanofanira kunge vari vanofanira kubetsera vana vezimbabwe kuti vaita achieve their struggle vachibetserawo ko vanhu vese vese vanoda kubetseranaka ihumwe kairodiwa i zvino kana ini nhangu hapana chimwe chandingati apa ndakavabata vakadai ndinongoti aiwa kana ari madzisawira ngaazive pachisawira kuti vanofanira kuti vatsigire kwete kuti nini ngaadai nini ngaadai kukangasi
ngatitariseiwo nyika iko zvino zvino hazvina kumira zvakanaka tichitarisa nyaya dzezveupfumi zviri kutoramba zvichienda kumawere pangagadziriswe sei apa
inini musi wechinganiko wesondo naitaura kuepwes ndakati isu tine 8-point plan kana pasina kutaurirana hapana solution mdc nyangwa yaitati ngatigarei pasi zvani isingadi kutigara pasi kutaura hapana chinosorovheka mugabe nezanu p f ndo vakazviita vana baba vanofanira kuziva kuti vana vanodei ngavagadzirise ipapo ende vanofanira kuziva kuti kana zvaomesesa ende tinotaura navamwe tiwane one national solution ndozodiwapo takambozviitawa asi hazvirei kuti rwendo rinotinoti isi toda kuti titaure navo tovanyengerera kuti toda kutaura nemi nokuti toda macabinet post no isi tirungovapa as a solution kuti zvinodiwa apa kugara pasi vanhu vova ne roadmap to solve this problem zvoonekwa kuti zveshuwa tese tiroda kuti nyika tiyambudze vana kana kutigadzirise dambudziko rine vana zvechimbimbindoga zvandinoona hangu zvatingazvitedzeri mashavi eurombe
asi tingati bato renyu remdc rakagadzirira here kupinda mune imwe hurumende yemubatanidzwa kana paita nhaurirano dziri kutaura kuti izvi ngazviitwe
hatingatauri kuti panoitwa hurumende kana chii ndo zvinobva pakutaurirana izvozvo
mubvunzo wekupedzisira vatsvangirai vamwe vari kuti zvanga zvichiitika muupenyu hwavatsvangirai nemhuri yavo zvinenge zvaakukanganisawo chimiro chavo zvaakuita kuti vasanyanyowa nerutsigiro munoti kudii nazvo
ko ndashaya rutsigiro nokuda kwechimiro changu pakudii iwo haupopotedzani nomukadzi wako uye inini kana ndiine problem mumba mangu zvinei navanhu izvozvo shuwa tingati isusu hwavanhu hwodhitemenwa nenyaya yokuti tsvangirai ari kugara sei mumba make aiwaka izvi ndiza zvinhu izvi ndezvinonzi private ndezvangu zvomumba mangu handina kurepa munhu handina kutora mukadzi womunhu ini hasi handaramba nomukadzi wangu zvese zvinezvitaurwa mahumbwe okuda kufunga kuti tikaera tadai mwemusi tingangodhameja changira tikadai tikataura nyaya dzavakadzi iwo vese vari kutaura kana tikada kutaura chokwari nyaya yekuti titaure kuti ana vakadzi vakati yani akazitora mukadzi womundiyana ringavira zuva rinovira rikabuda rimwe hazvinei nevanhu and besides ini andakakanganisa mumba mangu kuti kana paine chandirareka ndinotongwana mwarisvi nokuti imimiwo vanhu pachirungu vanoti those in glass houses should not throw stones because hambusi vatsvengi vese